vaTrump vakaendesa nyaya yavo kucourts of appeals kwavaichallenja muna decision dzakaitwa kumakotsi ekuzasu vachitaura kuti ivo semutungamiri wenyika panguva yavari kunzi vakapomerwa mhosva vanga vasingafanirwi kuve vachitongwa sematongerwo avati kuona vachiitwa kumatare akasiyana siyana. Saka dare recourts of appeals iri rabvumiranawo nemamwe makotsi achitaura kuti nayo vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa nenyaya dzavo especially idzo dzokuti vaida kuinsaita vanhu kuti vapandukira hurumende vasingarecognize maresults emaelection. Saka izvi zvinoreva kuti pane zvino vaTrump vanofanira kumira nenyaya dzavo dzavari kupomerwa.
Saka kana takatarisa mberi uku chii choitika apa pamusoro penyaya iyi?
Nyaya iyi vaTrump vachiri nemukana wokuti vakwanise kuti nyaya yavo inzwike neUS Supreme Court rinova iro ridare repamusorosoro. Iro dariro rakataurawo kana takaudza navo nemadecision iyo yecourts of appeals. Zvinoreva kuti vaTrump vanofanira kuve vachimira nemhosva dzavo. Asi dare iri reUS Supreme Court rakataura kuti aiwa vaTrump havafanira kuve vachimira nenyaya idzi. Zvinoreva kuti nyaya dzavo dzese dzavari kutongwa iko zvino dzinobva dzamiswa. Isu tinoziva kuti kuUS Supreme Court uko majaji akawanda aripo iko zvino majaji akaiswawo zvekare panguva yavaTrump. Saka vanhu vanofungidzira kuti kuda maybe yakasvika ikoko kuvaTrump vanogova vane chance yekuti kuda maybe nyaya dzavo dzinogova dzichipera ikoko. But zvunhu zvatichangomirira kuti tione kuti nyaya iyi ichava ichienderere kuUS Supreme Court.
Kana ikaenda kuUS Supreme Court, Supreme Court ikabvumirana nedare iri ratonga nhasi, chii chinoitika ipapo?
Yakabvumirana nedare ratonga nhasi zvinoreva kuti vaTrump kuva kuchifanirwa kuve vachimira nenyaya dzavo dzavari kupomerwa iko zvino. Nokuti iko zvino matare akawanda ari kuti aiwa vaTrump zvakaitika muna January pavakapanguva pavakawana pavakachinjwa pamaelections, zvinhu zvavaka vachimira nazvo vachianza tu. Saka zvinoreva kuti nyaya dzavo dzese dziri kumatare edzimhosva vanofanira kumira nadzo. But chatiri kuona ndechekuti panga pane time frame yanga iripo yekuti nyaya dzavaTrump dzive dzichitongwa dzichipera before maelections anext year. Nokuramba kuchinonoka kuri kuitwa kutonga kwenyaya dzavo, tinoona kuti nyaya idzi dziri kuramba dzichingodrega dzichidrega. Saka projection iripo ndeyekuti zvinogona kuva zvisingazokwanisiki kuti nyaya dzavaTrump dzive dzichiva dzichipera before maelections anext year, zvinova zvichikanganisawo zvekare mamiriro avo ekupinda mumaelections.
Saka dare reSupreme Court rine simba rokuramba zvatongwa nematare kumatunhu
ongu. Dare reSupreme Court ndo ringati dare rimwe rinogadzira mutemo muno muamerica. Saka kana uri mutemo wobozi, chiri kuitika ndechekuti pari kushandiswawo mutemo wagara uripo wakadzikwa urimo muconstitution uri kuinterpretwa uchinzi vaTrump vanofanira kumira nemhosva dzavo nokuti vanopindawo mukategori yevanhu vanonzi vakapandukira hurumende nevachiinsaita kuti maresults asa vachirecognizwa. Saka interpretation iyoyo yeconstitution iyoyo ndiyo iri kushandiswa zvekare nematare ari kuona vaTrump vachinzi vanokwanisa kumira nenyaya idzi. Ende tinovimba kuti tozvashandisa zvekare US appeals court interpretation iyoyo. Saka nyaya iyi yakazoenda kuUS Supreme Court inokwanisa kuchiinterpretawo mutemo neimwe nzira yainoonawo kuti ndo zvinofanawo zvichireva bumbiro romutemo. Saka zvakainterpretwawo zvichinzi aiwa vaTrump havakwalifai kuva vari vevanhu vanonzi vanokwanisa kubatwa nemutemo uyu, then ndo watove mutemo uyo unonga watodzikwa neUS Supreme Court and vaTrump havafanira kuva vachitongwa nenyaya. But US Supreme Court yakawirira nawo neinterpretation iri kuita makotsi ari kuzasuku, zvinoreva kuti iwo ndo mutemo and vaTrump vanofanira kuva vachimirawo nenyaya dzavo dzavari kupomerwa.